vamwe vari kutizve kunongova kuvimbisa kwavagara vachingoita kwenguva yakareba asi hapana chiri kubuda.
Ko ndozvinoitika kakuti kana uri mutungamiri haugoni kunonzi Roma haina kuvakwa nezuva rimwe, yakavakwa brick by brick. President vanokataura vachitaura pastate of inauguration yavo vachiti we are going to go through painful times. Inwe nyika yedu tinoivaka tikavechitira zvinhu zvino zvichifamba. Saka vari kuzama nepavarigonaona kuti zvinhu zvakawanda zvakanga zviri behind munyika pautongo hwavamugana. Saka president varipo kunani kununura nyika, kubudisa nyika mugomba rayakanga iri munyika, tichitaridzira izvi utano hwenyika, ikonomi yenyika, majobs. Saka varikubata kuti zvinhu zvese zvitange kusumuka zvishoma neshoma. Aiti vanhu vanofanira kuti tivatevedze patience tichitaridza zvavari kuita zvacho, tiona kuti